tukukoka hamani shamari dzese dzekuZimbabwe nyangwe iri programi MDC asi tikuona kuti munhu wese munyika yeZimbabwe ari kutambura hakuna fuel hakuna chikafu chingwa nezvakadaro daro nemararamiro eupenyu unenge waoma saka tati in solidarity nevanhu vari kumba vari kusangana kuAfrica Unity Square nesuwo tinenge tiripo paWashington DC paembassy
kuratidzira kwenyu kana kupinda mukuratidzira kwenyu imi kuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge kuchiitwa nemusi wechitano neMDC kuZimbabwe
zvakakosha nokuti tinoda kuratidza vanhu vari kumba kuti nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke Zimbabwe ngaiite utongi hunova huri accountable ndo zvatiri kuda kuti sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitwa iyo nezano PF vari kuona kuti kune huori huri out of control saka nesuwo kana tichiratidzira kuno kuAmerica tiri kusapotawo hama dzedu dziri kumba
imi muri kuratidzira muri bato reMDC sei muri kuzofunga kukoka vamwe vatinei nebato renyu
isusu tiri MDC tinoratidzira zvepolitics asi hapana munhu anoratidzira zvemaomero ezvinhu muzvipatara kana mumabhanga kana mari dzichishayikwa iyi inyaya inoafekta munhu wese saka isusu seorganization yeMDC taona zvakakurudzira kuti tidaidze hama dzedu dzose kuti hama neshamari nyange usingasapoti hako MDC uya tiite kuratidzira tiri paWashington DC embassy kuti hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika kumba nesituation yacho iri on the ground
kuratidzira kwenyu uku motarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchitora nguva yakadii
urongwa huripo huri kutanga na 10 kusvika na 4 PM paembassy yepaWashington DC.